Mumwe mutedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDavid Marapira vanoti Zimbabwe yave kurambidza kutengwa kwechibage kunze kwenyika sezvo iri kuti ine goho rakakwana uye inoda kuti varimi vemunyika vawanewo chouviri. Hurumende inoti iri kutarisira kuti goho rechibage richasvika pamamiriyoni maviri. GMB inotiwo yaunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana maviri ekutenga chibage kubva kuvarimi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzezvedzidzo paEzekiel Guti University, Dr. Gift Mugano vanoti goho rakanaka iri richabatsira nyika mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Nyika yairasikirwa nemari yakawanda pakutenga chibage kunze kwenyika. Saka goho guru riri kuwana gore rinoiri tingati rauya nguva yakanaka nekuti hurumende haii kutambudzika nekuda uchaka mari yekunze kune dzimwe nyika tutenge zvinhu kunze kwenyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuti nyika yarima chibage chakawanda uye yamira kutenga chibage chekunze, vanhu vanogonawo kuzopembedza n'anga neinobata mai.
Maimports anga achiuya nemutengo uri pasi saka zvichibenefita maconsumer. Zvinhu zvachigadzirwa muno mukazhinji mitengo yanga iri pamusorosoro exchange pane zvirikugadzirwa mune dzimwe nyika. Saka zvinogona kukanganisira maconsumers in terms of maprice muno akakwira.
Asi vachitambara vanoti havo munyaya dzezveupfumi goho rakadai rinogona kubatsira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi.
Vakavo vanga vachitoti nana IMF ikone iringangokwire nekuma3% uko even vana ADB vari kutinogona kukwira nekuma2%. Maondero atiri kuita normally takaisa goho rakanaka zvinowanzokuita kuti GDP ikwire zvakanyanyisisa.
Mashoko aya atsinhirwawo nasachigaro weboard reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa Musarara, avo vanoti homwe yenyika yekutenga zvinhu kunze kwenyika yange isina kumira zvakanaka.
Mukatarira tine dambudziko renotwork current, hatina mari munyika yekunze, saka tinoda kuichengetedza ende kana Mwari watikomborera zvakadai ndiwo mukana watawana kuti tigadzirise dambudziko remanotwork current.
Tauri webato reMDCT vaObed Gutu vanoti hurumende yave kungokohwawo nepaisina kurima nekuti varimi kunyangwe vainge vasiri muchirongwa checommand agriculture ichi vakakohwa pakuru.
Iro hwiro kuti komandiri rinoreva kuti rere chifashism handizivi kuti rakungoti zano yagara ineyezveudzanyiriri iyo pache zvayo ndeyeudzanyiriri ngavabise hwiro kuti komandi.
Sachigaro wechirongwa checommand agriculture ichi mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatsanangura pamusangano wavakaita kumanikaland zvinoreva chirongwa checommand agriculture ichi.
Icommand pakuti kana wapinda muchirongwa ichi otevedzera urongwa hwatine tinawo isu ndopane komandi. Asi tinobvumira kuti munhu aiuye pakomandi nokuda kwake asingamanikidzwi. Unosarudza wega kuti ndida kupinda pakomandi. Hatiti une 100 hectares dzako kana 200 hectares unokwanisa kusarudza kuti ndobisa 50 dzangu ndodzisa mukomandi, dzimwe ndoramba ndinadzo kana kudzose dzandinadzo ndodzisa mukomandi. Wadaro isu taakuziva vakomana vangu vaziva kuti wauya ne 50 hectares saka anoda mbeu yakati, anoda fertilizer yakati, anoda dizera rakati, anoda machemicals akati, totaura tega iwo hautiudzi.
Panyaya yekuti chii chakapa kuti goho rikwire zvakadai, Dr. Mugano vanoti havo ruvara rwekiti haruna kukosha, asi chakakosha ndechekuti iri kubata makonzo here kana kuti kwete.